Zvitoro zvakaita seN Richards, Gain Wholesale neEcore Zimbabwe zvave kutengesera upfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBasington Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu, nekudaro haafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Gumiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food, zvichireva kuti hazvinisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga hupfu. It's an infringement to human rights. We don't allow such.
Izvi zvatsinhirwa navaIsrael Nyandoro, avo vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa.
At the moment ukaenda kwaregistra vari kuti hatina madhiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora, asi madhiski ari kungonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected, kuti taane madhiski akakwana, munhu wese anokwanisa kuti aningiritane. Because zvazvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida kunotora chitupa, ndatoo nedambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona upfu wemba womumba mangu wemhuri. Inova iri punishment nisemukuru wemba, head of the house.
Asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga hupfu munhu aburisa chitupa zviri kuita kuti hupfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza uori.
Zvinonakira kuti vanhu vari kutenga kana usina chitupa unogona kutenga kana cheni munhu asina kuwana. Asi ukasiya chitupa chako paipa nhamba dzako dzakapinda mukombuta, paunozodzoka kuda kutenga nechitupa ichocho unowanikwa kutenga. Tinotenga takawanda. Ukatenga usina chitupa unogona kuenda kanye ndosiya kundodzokera futi ndotenga, ndodzokera futi ndotenga. Asi kana une chitupa vakasvika paipawo vapa chitupa chako chambotenga, nofanana kuti hamuna hambodo chambotenga.
VaDesire Mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika, nekudaro hurumende inofanirwa kuunza hupfu hwakawanda kuvanhu.
Zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndesaka chiita kiu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana, asi chikafu changofanira kungotengwa munhu pachii zvisine nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda hupfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani hupfu.
Wakauya handiti takanzi munhu akauya neID yake handiti tomubhuka mubhuku obvanira naye pachii tiiurwa hupfu ndeiyo, uye anenge akutopika kuti uye ambotenga kuti hani. Ndinotongoti iwacho kana wakuuya kuzoti hazitechiya utozoti vanhu vakatenga upfu ndavo ndonyisa tiakutira kubhuka mubhuku. Tirongotira ngozvichenesa kuti tikabvunza upfu akaenda kutoti nenge akauya akatenga upfu matirozi yedu ngaayo.
Hupfu hwerolamil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabond kana RTGS, sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose. Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makopo nekutenga hupfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kwehupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga hupfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika, uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi-chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.